kunyange hazvo pange pane fungidziro yekuti bato rezanu PF richatora donho renglumani pasina anokwikwidza vaclients vanda vari kumirira bato iri musarudzo iyi vachakwikwidzana nevamwe vanhu vaviri vari kuda kuvewo vamiriri venzvimbo iyi vamwe vakwanisa kunyoresa ndama yesivusisi vemupofu verenewal democrats of zimbabwe pamwe navangwalo nyati veprogressive democrats of zimbabwe vasi vanda vanoti vanoona mukana wavo wekukunda musarudzo idzi wakakura zvikuru vanoti vachashanda zvakasimba kuedza kubatsira vagari vemungulumane pamwe nebulawayo yose kuwana mabasa nekubatsira kumutsurudza makambani akavhara muguta iri
machances okuhwina akakura because vanhu vaakuziva kuti ndiwanani vanofanira kuvatungamirira iye zvinoizvi kune problemu yakakura mubulawayo maindastry akavhakwa ende vanhu vari kutambura saka zvatoda kuita ndezvokuti titry kusimudzira vanhu vedu kuitira kuti vakwanise kuwana mabasa vamwe vachikwanisa kuzviriritira vega pasina kuimployiwa zvavo
vasi vanda vakakunda vadavid ndlovu musarudzo dzebato rezanu PF dzekutsvaga anomirira bato iri musarudzo yemiriri wenkulumane mudare reparamende sarudzo iyi yakaita mutauro mukuru vasi vanda vachinzi vabiridzira asi vati mutauro wakadai unowanikwa musarudzo uye vakazvipira kushanda nevanhu vose zvisinei kuti vaivatsigira here kana kuti kwete uye zvisineiwo nekuti ndevebato ripi amai sivusisi vemupofu vebato rerenewal democrats of zimbabwe iro rinotungamirwa navaelton mangoma ndiwo mudzimai ega apinda mumakwikwi aya amai mupofu vati vanoona vane mukana wakanaka wekukunda musarudzo iyi vakatiwo kana vakakunda vachashanda zvakasimba kubatsira kusimudzira vagari vemungulumane kunyanya vana nemadzimai
ini samai ndinonzwira zvikuru vana vavanenge vachitambura like unoona vanhu vana vachinge vari mastate kids then ini samai zvinondirwadza zviya ndoona kuti chinonetsa chinyi vekungurumani ndiri kuvapromisa kuti tichashanda pamwe chete tichibatsirana
vachipindura mubvunzo wekuti sei bato ravo rapinda musarudzo iyi apo mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kuramba kupinda musarudzo nenyaya yekuda kuti mitemo yesarudzo igadziriswe amai mupofu vati bato ravo rinoona kuramwa sarudzo kuri kushayisa vanhu mukana wekodzero dzavo dzekuti vasarudze vatungamiri vavanoda munyori wevechidiki mubato rerenewal democrats of zimbabwe varizen munyapwa avo vange vachiperekedza amai mupofu vatsinhirawo izvi vachiti bato ravo richapinda musarudzo dzose dzichaitwa munyika
isusu tiri kukondesta any election ichaitwa in this country nenyaya yekuti hapana kana poungataura nezvekuti mutemo ngave uchinjwe usiri muparliamendi macho munoitwa mutemo saka ndokusaka tichiti tiri kupinda mune sarudzo yese
vangwalo nyati avo vakambove kanzura weguta rebulawayo vari kupindawo musarudzo idzi vachimirira bato reprogressive democrats of zimbabwe rinotungamirirwa namzvare barbara nyagomo avo vari kuunited kingdom pari zvino vanyati vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo iyi vachiti vachashandisa ruzivo rwavo rweukanzura kuunza budiriro mungulumane bato rezapu iro rakakwikwidza mumabai election akaitwa muna chikumi rati harizi kupinda musarudzo rwendo runo nekuti rave kutsigirawo nyaya yekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe sarudzo yekutsvaga mumiriri wenkulumane mudare reparamende ichaitwa zvichitevera kushaya kwakaita musangamashangu vemdct mwedzi wapera ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava